mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 30 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisakuwa nisu mchurongwa chaidu cha nasi. Ini ndini tanono kawande, ndili mu Washington DC ndi chiti yezu noe zuri mchurongwa cha nasi. Muzware Joanna Mamombe, woda edwa kutiva mireje mudari Ramajestrit nasi. Mapurisa anopinda nechisimba, mumusangano wekanzuri yegutare Harare, achisunga makanzura makumi maviri ne mumwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242. Nezuro vanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Makumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi munyika, umwe chete achinzi akange adzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 8349. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi namatanhatu nevana 7864. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mumiriri weHarare West muparamende uye vari nhengo yeMDC Alliance Muzware Joanna Mamombe vasvedzwa zvekare kudare raMajestrit uko vari kutariswa kumira nhasi mushure mekunge mapurisa asvitsa masamanisi kumagweta avo nezuro. Rimwe ramagweta avo vaJeremiah Bamu vanoti mapurisa haana kuvatsanangurira kuti chii chaita kuti Muzware Mamombe vasvedzwe mudare uye kuti ndiani akaita kuti masamanisi avakapiwa anyorwe kunze kwekungoti zvine chekuita nenyaya yavo iri kudare reHigh Court. Muzware Mamombe vakanzi nedare vavhenekwe utano hwepfungwa dzavo mushure mekunge magweta avo ati vakange vasingakodzeri kumira mudare vari zvavari. Zvinonzi vanachiremba vakazoona kuti Muzware Mamombe havakodzeri kumiswa pamberi pedare izvo zvakaziviswa mudare musi wa 22 Gumiguru uye vachinzi vanofanirwa kutanga varapwa. Muzware Mamombe vakambokandwa mujeri vachinzi varapwe varimo asi dare rapamusoro rakazotambira chikumbiro chemagweta avo chekuti varapwe vari kunze. Muzware Mamombe nevamwe vavo vaviri veMDC Alliance vanoti Muzware Netsai Marova naMuzware Cecilia Chimbiri vakasungwa gore rino vakazivisa pasi rose kuti vakange vapambwa vakanotochwa vari mumaoko emapurisa asi hurumende yakaramba kuti izvi zvaitika.
Mapurisa akafona nezuro vakatumira masamanisi kuti Muzware Mamombe vadzoke mudare nhasi. Masamanisi akatumira vakanga vangonyora kuti chinangwa chaita kuti vaudzwe pamiri pedare ndechekuti vatutsire mashoko akaturwa nemutongi wekuHigh Court vamuremba. Isu hatina kunzwisisa kuti zviri kurevei nekuda kwekuti vamuremba vakanga vapa mutongo wekuti Muzware Mamombe vabviswe muusungwa vaongororwa nachiremba vachibva kumba sekutarwa kwakanga kwaitwa naMuzvare Makwandi. Izvi zvakaitwa zvizere, vakaongororwa navachiremba zvakaonekwa nachiremba zvikaiswa pamberi paMuzvare Makwandi, vanova vakazopa ivo mutongo wekuti Muzvare Mamombe vachiramba vachipiwa mishonga yevanzi vayapiwe kusvika vave panzvimbo yekuti vakwanise kumira pamberi pedare.
Saka muchabudirira here kuenda navo kudare nhasi imwe musina kunge majekeserwa nemapurisa sezvamuri kutaura?
Tisi sina chimwe chekuita kunze kwekutoenda nekuda kwekuti pataiedza kuvhunza kumapurisa kuti zvavari kuita izvi zviri kurevei, hakusi here kuda kungoshungurudza Muzvare Mamombe. Vangoti ivo havana zvizhinji zvavanotaura nekuti vatumirwa masamanisi iwayo kubva kuna mabharani edare. Asi isu mukuziva kwedu nekuongorora kwedu, mabharani wedare haangonyora gwaro asina amutuma kuti nyora gwaro iye. Saka ivo mapurisa vazoramba kutudza kuti havatuma kudaro ndiani kuti tigone kujekeserana. Vangoti zvizhinji ngatizojekeserana nai pamberi pedare tasvika mudare. Saka zviri kutitaridza kuti mapurisa aroda kuita chihwande-hwande nemutemo. Havasi kuda kubuda pachena, havasi kuda kujekesa kuti chinangwa chavo chaicho ndechei uye zvavari kuvavarira ndezvei. Nekuda kwekuti zvose zvakanga zvatarwa nedare takazviita zvikasadziswa zvizere.
Kwaiyo nyaya yaMuzvare Mamombe yekunzi vaongororwe navana chiremba vatatu zvamira sei?
Chakaitika ndechekuti Muzvare Makwandi vakanga vati Muzvare Mamombe vaonekwe nana chiremba vaviri. Saka pavakanga vachiri muusungwa vakanga vangoonekwa nachiremba mumwe chete wekujeri. Vanhu vekujeri vakati havasisina mumwe chiremba wekuti avaone, asi vaita urongwa nanachiremba vekuannex kubharire Nyatwa kuti vaonekwe vari ikoko nanachiremba vekuannex. Saka pakazoenda Muzvare Mamombe kuannex. Kuannex vakabva vaongororwa nanachiremba vaviri vakasiyana, ana chiremba vehurumende vachibva vaisawo zvavakaona kuna Muzvare Makwandi, kureva kuti vakatozadzisa zvaidiwa naMuzvare Makwandi vakatopfuuridza. Nekuti Muzvare Makwandi vaingoda kuti vaongororwe nana chiremba vaviri chete, asi vakatozoonekwa nana chiremba vari vatatu. Saka hatichazivi manje kuti kumapurisa chava kunyanya chivavarira chava chii nekuda kwekuti zvaidiwa nedare zvakatozadzikiswa zvikatopfuuridzwa.
Asi pari zvino vari sei weiwe Muzvare Mamombe?
Vachiri kuongororwa nana chiremba zvakare vachiri kushandisa mishonga yavari kupiwa nana chiremba kuti vashandise. Saka tine tarisiro yekuti tichasvika pedyo nekuti vakwanise kumira mudare zvisina chinotivhiringidza munguva pfupi inotevera. Chakungoitika ndechekuti kushungurudzwa kwavari kuramba vachiitwa nemapurisa nevachuchisi kwekunzi nhasi dzokai mudare mangwana ichaizvi kusukira mangwana ichaizvi ndo kwakutovhiringidza kurapwa kwavo. Tikatarisa chiremba akatanga kuvaongorora vasati vatombopiwa mutongo wekunzi vaanoongororwa nachiremba, akanga ataura kuti iye pakangoshaya chinovhiringidza chete, aingoda masvondo maviri kana matatu ekuti Muzvare Mamombe vange vapachinzvimbo chekuti vagone kutongwa pasina chinovhiringidza. Asi nekuda kwekuzovhiringidzwa kwavakaitwa nekumbodzoserwa muusungwa zvakabva zvawedzera nguva yekuti varambe vachida kuona ana chiremba. Naizvozvo ndozvakuchitadzisa nyaya kuti kurumbidze kufamba pamberi. Uku kwakuita kwemapurisa kwakutovhiringidza kufamba kwenyaya. Asi dai vanga vasiri kuita zvekushungurudza kana kuvhiringidza izvi ndofunga pari nhasi dai nyaya yakatotanga kutongwa kare tatova pane chimwe chidano.
Avo vange vari rimwe ramagweta ari kumirira Muzvare Johana Mamombe vaJeremiah Bhamu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zuro mapurisa akange atumwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission akapinda zvechisimba maiitirwa musangano weHarare City Council akasunga makanzura makumi maviri nemumwe kusanganisa vatori venhau vatatu. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti mapurisa akapinda makange muchiitirwa musangano wekanzuro akasunga makanzura navatori venhau akaenda navo kuHarare Police Station asi havana kutaura kuti vanhu ava vasungirwei. wa mafumi vati sekuziva kwavo vanhu vese vange vatorwa nemapurisa vakasunungurwa vachiti vachataura nevakuru vakuru velocal government pamusoro penyaya iyi. Kanzuru yeGutare Harare iri mumaoko ebato reMDC Alliance izvo zvisingafadzi bato riri kutonga reZANU PF. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Tabunza mea mafume kuti chii chakaitika.
Chisuoneke muzivepwe. Takangoona mapurisa afika vachikumba munhu wese nenhunzi. Chirenea ni wawaiona journalisti, mupurisa, kana nani zvake. Vachitora, vachiti aiwa vanhu wese vasungwa. Ini hangu ndandisi mundiri kwa agricultural show. Asi zvinhu zvakatishamisa. Nekuti vanhu vakangoya vachitora vachiti mese mune mhosva ndokukanganisa chirongwa chekansoro chaichichiitika mutauro yanga ichiitika vachiti vari kutsvaka vanhu vapara mhosva mukansoro chemu.
Manga mambovudzwa here namapurisa kuti pane vamwe venyu vemakanzura vari kutsvakwa?
Hapana anga ambotaura kuti pane makanzura ari kutsvaka. Chinotishamisa ndechekuti makanzuro anga achitoita basa rokuti vakavimu Harare vanga vachiwana mvura vanga vachigara zvakanaka. Mapurisa acho ndivo vanofanirwa kunge vachiitirwa mabasa anga achiitwa nevanhu ava, asi vanouya vachiita sevasvika pamuzinda wembavha nemakororo kungotsvagurudza nekungoshungurudza vanhu zvisina kana mutemo, zvisina kana kumira pamurauro.
Zvino imimi sameya nekanzuro yenyu moita sei nenyaya iyi?
Tichange tichataura nemukuru welocal government kuti aishi kochii chaakuitika, taakuita yetsuro nembwa here mukushanza kwatinoita, taakuita yekungodzingirirana here zvamutana muchuru tsuro nembwa, kana kuti tichange tichisevenza zvakanaka. Handioni zvakafanira kuti tinge tichisevenza tichidai tichikumba munhu wese anenge ari mukanzuro, tichikumba munhu wese ari kusevenza nebasa raanenge achiita.
Sokuzva kwenyu vanhu vese vanga vasungwa vasunungurwa here?
Vasunungurwa vese pasina kana hanzi ane mhosva. Ndizvo zvinoshamisa kuti zvino vanhu vanongoya votora vanhu vovasunungura, vanhu vari kuita basa reguta. Zvinhu zviri kuitwa ndezvekuti guta rigare zvakanaka. Imimi mongoya motora semuri kukumba shwarara kana majuru.
Sokufunga kwenyu imimi munofunga kuti izvi zvaitirwe chii?
Hatitozivio kuti zvaitirwe chii. Tichange tichitaura nemakuru emapurisa kuti zvino munoshandika here muguta macho, riri kuindepi guta racho, kana vanhu vachikwanisa kumiswa pamusangano wakakosha zvikuru wekanzuro. Mari dzinenge dzarasika ipapo, nguva inenge yarasika ipapo. Motora vanhu semuri kungotora vanhu nje muenda navo muti kwanza hatina mhosva yatazoona yamakapara asi tangokutorai. Ingava nyika here? Ingava nyika inongotorwa vanhu seizvozvo here? Handizivi kuti mapurisa acho ari kuda kusevenza sei, vari kufunga sei mumusoro yavo, asi isu maonero edu tiri kuona kuti izvi kuita mahumbwe nekutonge kwenyika, kuita mahumbwe neupenyu hwevanhu, kuita mahumbwe nemasimba avanenge vakapuwa paconstitution.
Avo vange vari meya Jacob Mafume veguta reHarare vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhengo dzeparamende yevadiki kana kuti junior members of parliament nhasi dzinotariswa kutungamira vamwe vadzidzi mukuratidzira vachinyuta kuti kodzero dzevadzidzi dziri kutyorwa. Umwe wevatungamiri ava ari nhengo yeparamende yevadiki achimiririra kuwadzana Central Kumbirai Fredi Mugai audza Studio 7 kuti vadzidzi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinonetsa pakati payo nevarayiridzi kuitira kuti varayiridzi vadzoke muzvikoro sezvo vadzidzi vari ivo vave parumhanhanzombe. Mugai ati nguva yekusaenda kuchikoro yarebesa naizvozvo hurumende inofanirwa kumbochifunga kuti zviri kuitika izvi zviri kuitei kuvadzidzi.
Nhasi tiri kuenda kunoratidzira kumahofisi ebazi reprimary, secondary and tertiary education muHarare, uko kwatiri kuenda sebazi rejunior parliament, junior council and the students board sevanhu vanomirira kodzero nezvichemo zvevana veZimbabwe.
Varonga izvi ndivanani?
Isu sebazi rejunior parliament, rejunior council and the students board takagara pasi tikanzwa zvichemo zvevana veZimbabwe vachitaura kuti vachichema nenyaya dzekuti vadzidzisi havasi kuya kubasa. Apo vane bvunzo dzakatarisana nadzo mumwedzi wazvita. So vaitaura kuti vana vari kuchema vachiti havakwanisi kunyora bvunzo idzi nekuti mabhuku enyu karikuramu havatorina, uye havakwanisi kuti vatenge data kuti vafunde online uropa dande mutande nekuti zvinodhura. Saka vana ava vaichema chema chiti dai mati dai hurumende yagadzirisa nyaya dzevadzidzisi kuti vauye kumabasa mwedzi uyu wokupedzisera wambudzi vongofunda zvishoma izvozvo then tozonyora bvunzo, nekuti izvezvi vana vazhinji havana zvari kuziva kunyanya vana vari kumaruva vari kuchema chema zvikuru nekuti masilabhasi vanga vasina kupedza.
Mucharatidzira muchienda kupi uye moita sei kana masvikako?
Isu tiri kuratidzira pamahofisi eMinistry of Education. Hatisi kuzomacha mutaun asi tichangonongwa kunosabmita kunopa tsamba yedu kuna honorable Matema nevanhu vanosvika kana 25 oro 30 kana kune vamwe vana vanenge vauyewo vakawanda tinongosabmita takawanda ende tichaona kuti mitemo yeCOVID-19 social distancing maface mask tinenge tichiobserva tichiona kuti mwana wese akamaintaina social distance. Takabata maplacards edu tichiratidzira tichichema-chema kuti dai hurumende yagadzisa nyaya yedzidzo.
Chii chamunoda kuti chiitwe?
Isu chatoda kuti chiitwe sebazi restudents board tinomirira kodzero dzevana, toda kuti hurumende idzokere igare pasi zvekare nevadzidzisi vedu nekuti zvinhu hazvina kumira mushe muzvikoro. Hakuna anenge achitarisa vana nemaringe kuti vana vari kuita zvesocial distancing vari kuobserva here maCOVID-19 regulations, uye masilabhas angasina kupera. Vana vari kuita zvemusikanzwa, vari kuita zvegwiti muzvikoro. Saka tinoda kuti maticha edu adzoke muzvikoro tigoshanda navo.
Munoti kune avo vanoti muri kubhadharwa nekutumwa nemapato ezvematongerwo enyika?
Isu sebazi rejunior parliament, junior council and the students board basa redu ndirokumirira kodzero dzevana dziri mubumbiro remutemo reZimbabwe section 81 kodzero yekufunda the right to education. Isusu tinotora zvichemo zvevana tozvipa kuvakuru vedu vehurumende kumahofisi eMinistry of Education. Isusu hatina munhu anoti akambotituma kana akambotipa mari kana chii. Isusu tiri kungoita basa redu nekuti vana veZimbabwe vakativhotera.
Chamungada kuzivisa hurumende chii?
Isu chatoda kuzivisa hurumende ndechekuti isu hatizive nemapato ezvematongerwo enyika. Education is not political. Isu hatini nezvematongerwo enyika, isu tiri kuita basa redu. Ndosaka pakaitwa bazi rejunior parliament kuti isu basa redu ndiri kuona zvekodzero dzovana. Saka isusu tinongoti hurumende wogadzisa nyaya yedzidzo nekuti dzidzo ndonhaka yeupenyu. Dzidzo yakakosha kuvana, nyika inosimukira. Saka isusu tinongoti vangogadzisa nyaya yedzidzo yeeducation.
Uyo ange ari anomirira kuwadzana Sandra mudare reparamende yevadiki kumbirai Fredi Mugai ari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa ziri mumapepa nawo anasi. Financial Gazette tinoti gurukota rezvemari vamutori mwe vari kutyira kuti mabhizimisi ehurumende kana kuti state-owned enterprises achakanganisa zveupfumi hwenyika uhwo hunotarisirwa kuita nani gore rinouya ra 2021. Chronicle rinoti panotarisirwa kuti pachasungwazve vamwe vanhu mukanzuro yeBulawayo pamusoro penyaya dzeuori mushure mokuferefeta kuri kuitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Muchronicle mekare mune nyaya inoti Victoria Falls ingangopiwa ruremekedzo rweguta zvichitevera kurudziro yakabva kukomishini yakaumbwa kuti iongorore kana Victoria Falls ine zvese zvinodiwa kuti ipiwe uremekedzo hweguta. Newsday rine nyaya inoti masangano anomirira varayiridzi ari kushora gurukota rezvemabasa vapo mazima vachiti vari kupindira munyaya dzavo vachikurudzira kuumbwa kwesangano revabereki vanoda kuumba sangano rinokwikwidza varayiridzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7. Made in Zimbabwe, Mutaneta Kunaga, Deputy. Mrs. Totally unfair, Spachina, Zaganyanis. Run out the MDC Alliance, the MDC Tibar Zingawazukere, who my 2014 structures. But the salary teacher is one Zakuzukera, my 2014 figures, which is 540, my 2014. But government is also a Natambe Maria Gagana at the group bus. Tuguan is situation a goody. Vanu Varukon's writer anti sanctions match. And anti sanctions match you younger Jungansava. As in Antiajava Nagajalda with a match protest, a protest against corruption and everything. Zaka Dakwa Dakwa Sutan is empty. Vanu Sunga Boshungu. Uton to a root zero.
Wanani mangwanani ve Studio 7. Ini ndinoita George Svanda ndiri pagwanda zvakare. Vade wamavhinga avo vasataura zvisina basa. Chavanotaura kuti varamaposa vamurudza musoro nezvekuti muZimbabwe chii. Vachidotadza kukontrola zviri kuitika muSouth Africa kupondwa kwavanhu vanachipiswa namatai vanachitiza marori vachivasiya mubhagwa. Vachiregera vanhu zvavanova vachiita zvavanoda. Ndozvavanoda kuti zviitike muno muZimbabwe. Chirega tichikudza chokwadi muno munorohwa mugosungwa hatipromoti unhubu hwakadaro hwekuti munhu anongomuka kusena achiita zvaari kuita munyika ine utongi hwakasarudzwa kupamutemo ndozvomuda kuti zviitike muno muZimbabwe. Iwo vadhewa mazimba vagara munhu weMDC ende kana muchitoitora neropa muchaitora neropa nyika inoyo. Utongi hwejekerero hwekuti munhu anomuka kusena achiurayana navanhu vakamuka achiurawa muno muZimbabwe ndiani? Isi tinorova tigosunga tokusiya uchirarama. South Africa vanomukiwa useni vachipisigwa muzimba dzavo vachiurawa vachitiza vachisiya marori migwagwa nyika nerusununguko usununguko hwacho ndokupi? Hwokuuraya vanhu? Hwokuuraya maforeiners? Muzivi zvomuri kuita vharaje redio chenyu chokamashaya basa.
Masora sei pastudio 7 pano. Ndinonzi Dennis kubva paCape Town apa. Ndinoshamiswa mhani nevanhu vanoti kwanzi studio 7 ine manyepo. Ndinoripotwa zvacho nestudio 7 zvine manyepo mukati dezvipi zvano PF yangohumana. This is one of the days they can't see the way they have to move. Havasina direction yekuti vonanga zvipi. Izvi zvinovabvisa muzira zvokuti vasakwanisa kufambisa nyika iende mberi. Ndizvo zvaakuita kuti vahumane izvozvo zvokuti havachazivi zvino kuti vakabira maelection vakafunga kuti vachainda mberi zvikatadza. Izvi vakuti kwanzi studio 7 haisi kuunza nemubve chokwadi. Hai vakomana gavo. Plus vanhu vanonange kirava ivo vanhu vesadhake vana Mosambiki vavavo ndo vakaunda vachiinkarije Zimbabwe kuti Zimbabwe ine itai zvinodiwa neEurope man because without a country having the support of America European countries haisurvive. Zvakaita Zimbabwe cannot survive. So handizivi kuti vanhu vakadii vanoita futi vanhu vavasagara zvakanaka vanambosungotambura vanokutambura vanhu muZimbabwe pasina kana vabatibatsira tiri munhama wakomana.
ipo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Zapata zese ne mitundu miso dzine dziya kukuta ndabira kare ndi
muimbi wechidiki Nice Boy akabura rimwe damba refu rake rinonzi Better Life iro akaimba nziyo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vakaita samadzibaba Nicholas Zakaria. Muimbi uyu anoti ari kufara nekutambirwa pedamba refu iri. Kuti tunge zvizhinji ngati ndwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ya, tinotenda. Damba refu randakabudisa, takaribudisa manje manje so mazuva adarika rinonzi Better Life. Ranga rine makolabos. One song imwe yacho title track ndakaita na Nicholas Zakaria, baba Nicholas Zakaria ndo akandibetsera kuita track rokutanga. Then rimwe racho rinonzi Mangura ndakaita nemuimba anonzi Script Mola, muimba anonzi Kanwa Marare, muimba hip hop. So kubvaza tabudisa album iri ndingangoti pakutengesa ma CD chaiwo chaiwo. Vanhu vari kutambira album zvikuru kwazvo, zvikuru kwazvo ndiyo dzakaita sa zvandakaona Better Life, Dorothea naMangura. So ndinoda kutenda kuti album riri kutambirwa zvakanaka, Better Life album.
Sika zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka mazuva ano nenyaya yeCovid, muri kuzvigona sei?
Ya, tingangoti sekutanga mazuva kutanga lockdown, nenyaya yekuti mazuva ekutanga vanhu vanga vachiri kuvhunduka nekutya zvakanyanya, nemutemo wanga uri kuri kuti vanhu havasi kubvumidzwa kuungana. Basi nekuenda nekuenda tichitarisa mamiriro akaita nzvimbo iko zvino, vanhu vari kuita vachitisunungurwa izvi shomani, kwete nekuti vanhu vakuvhurirwa hava 100%, but vashoma vavo vadiki diki vangobvumidzwa kungoti songanei pavanenge vari vachiita zvavanenge vachiita mapati nemashows. Saka so far tinombodanwa takatarisana nemwaka wemaholidays eChristmas nemichato yakati wandei kudai. Magigi ari kuti 1K haasawo yekuti vanhu vanowanikwa vakawanda zvokunyanya stake, but vashoma ivavo vatinenge taimbira ivavo vakati wande kwatiri vakatikoshera zvikuru kwazvo. Saka tinoda kutenda kuti panguva ino nekuita nani kuri kuita zvino, chero lockdown zvayo ichiko zvino zviri kuita nani, vanhu vari kuti sunungurwei, tine mashows atiri kuperforma mashomanini mbichana mbichana tichidi tichifamba takadaro.
Ko, pane vhidhiyo ratingatarisire here kubva padamba refu renyu iri?
Vhidhiyo ratiri kuita isingo, it's a single track ratiri kuda kubudisa pari kuti pamwe Christmas vanhu vanogona kungochamba. So like now tirikufanira kubuda kutondosvita video, but pane rakabuda rinonzi Masanga rari siri album, it was also a single rinonzi Masanga ratakabudisa pamashura.
Aiwa, tinokutenda zvikuru mukoma Nice Boy nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutenda zvikuru nekutitambira kwamaita. Tinokutenda zvikuru, thank you so much Studio 7 for being with us.
Muimbi wechidiki Nice Boy achitaura na Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzvare Johanna Mamombe wodaidzwa kuti vanirezve mudare raMajestic nhasi. Mapurisa anopinda nechisimba mumusangano wekanzuro yeguta reHarare achisunga makanzura makumi maviri nemumwe. tikasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi divai nesu zvekare manheru anhasi apo tichakupai zvechimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.